Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvekufambiswa kwebasa pamwe nekubudiswa kwemashoko mubato iri vapatuchinamasa mushure memusangano wepolitbro webato iri nhasi. Vatogare tina vamatutu avo vange vari nhengo dzepolitbro varasikirwawo nezvigaro zvavo mudare iri, uye imwe nhengo yevechidiki vatendai Chirau ndivo vapuhwa matomu kuti vasanobata chinzvimbo chemunyori wevechidiki mupolitbro chinove chinzvimbo change china vatogarepi. Vachinamasa vati politbro yatora danho iri mushure mokunge yamboyambira vatatu ava, mushure mokunge vataura mazita evanhu vakawanda gore rapfuura vachiti ndivo vaiita zveuori.
This indiscipline within the party will not be tolerated. And as such, the following decisions were made. Comrade Pupurai Togarepi, who was serving as the secretary of the Youth League at the pleasure of His Excellency, the President and First Secretary Comrade E.G. Mnangagwa, with immediate effect ceases to be the secretary of the Youth League. As such, he is no longer a member of the Politburo, but he retains his position as the Central Committee member. Two, Comrade Matutu and Comrade Godfrey Senengamu have been immediately removed from their positions as the Deputy Secretary for Youth League and Political Commissar, respectively, and this will be for a period of 12 months. What this means is that there will be ordinary card-carrying members of the party.
Asi vachinamasa vati vatogarepi vacharamba vachikokera nhengo dzedare reparamende. Vati vamatutu navatsenengamu vabviswawo pazvigaro zvavo muyouth league kwegore, uye kana gore rapfuura vanogona kukukwikwidza zvigaro muyouth league. Vaviri ava vanziwo vaende kunodzidziswa gwara remusangano kuchikoro chemusangano chinodzidzisa gwara iri cheHerbert Chitepo School of Ideology.
The political also directed that during this period they should, the two comrades Matutu and Senengamu, should undergo a compulsory ideological orientation course for 3 months at the Herbert Chitepo School of Ideology.
Hatina kukwanisa kubata vatogarepi vatsenengamu navamatutu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vatsenengamu navamatutu vakadoma muzvemabhizimisi vakuda kwashita gwirei vabilly rottenberg navatapadzwa musarara sevamwe vevanhu vari kuita uori munyika uhwo vakati hwari kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vaviri ava vakati vaiziva kuti pane zvaizoitika kwavari vakakurudzira veruzhinji kuti varwise uori munyika. Vatagwirei nekambani yavo yesakunda vakapiwa basa nehurumende pachirongwa checommand agriculture, kwozotiwo varottenberg ndivo vega vakapiwa rezenetsi nehurumende rekugadzira ethano iyo inosanganiswa nemafuta emotikari. Vamusarara avo vanotungamira sangano revanogaya Chibage vakapomerwa mhosva yekukonzera kushayikwa kweupfu munyika nenyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.